pane zvidzidzo zvakati zvatinowana panyaya ya muimbi R. Kelly. Zvidzidzo zvatinowana ndezvekuti munhu unenge achitarisirwa pamusoro kana achipuwa ruremekedzwe nenyika anogona kurasa chivimbo chevanhu vanovimba naye nokuita zvimwe zvinhu zviri kunze kwemutemo kana zvinomvunyikidza kodzero dzavamwe vanhu. Zvakare tinoona kuti mukuva munhu ane mukurumbira hazvirevi kuti unhu hwakaitawo hwakanaka. Saka zvidzidzo zvatinowana izvozvo, hunhu hwemunhu nomukurumbira zvinhu zvakatosiyana. Unogona kuita mukurumbira wakanaka chose, asi kuseri kwomukurumbira kuine hunhu hwakaora, kuine hunhu hune hutsinye husingatarisirwi mumagarire edu.
Dr. Gwekwerere, makatarira mhosva dzose dzaanga achipomerwa, munoona munhu wakadini muna R. Kelly?
Ndinoona sokuti ndovaya vanonzi mapere anopfeka makushe amakwai kuti agozobata prey kana kubata chinhu chavanenge vachida kudya. Nokuti wakatarisa R. Kelly, munhu unenge achimira akatsvinda achiimba zvinobatanidza vanhu vanobva kumativi mana enyika, asi hunhu hwacho ndatokandawo mapfumo pasi, hunhu hwakaipisisa, hautsananguriki. Nokuti kana uchimbunyikidza kodzero dzevasikana nevakomana vose pabonde, zvatova mumaitiro anoitwa nemhuka.
Rubatsiro rwaifanirwa kuwana kubva kunana vachiremba ndorupi?
Rutsigiro rwaifana kuwana R. Kelly kubva kunana chiremba ndorwecounseling chairo, kuita nhaurwa nehurukuro yezvinomunetsa mundangariro dzake mupfungwa kuti dzive dzinodzikama, kana kutopiwa mapiritsi anopiwawo vamwe vanotambudzika nezvenjere kuti adzikame. Kozotiwo kunoku kune nzvimbo unogana kugara ipapo uchitoita souri paboarding kwaunoitwa rehabilitation, kuti uwo ukabuda pachena nedambudziko rako, vana chiremba vanokutsigira nemhando dzose chaiko.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti zvakaita zvose izvi zvibudiswe pachena?
Maonero angu, pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuti nyaya iyi, zvakasakisa kuti nyaya iyi itore nguva kuti ibude pachena. Chekutanga, tinoziva tese kuti kana uri munhu ane mukurumbira wakanaka, ane mbiri yokuimba, anokwezva vaimbi vakawanda, vanhu vanogona kungofunga kutoti uri kunenerwa vaya vari kuripota vanenge vachidini, vachitoreva nhema. Kozotiwo vacho vanenge vachimbunyikidzwa vanenge vatorawo nguva vasina kubuda pachena, vachitya kana kuti vachipuwa fufuro kana vharamuromo dzokuti vasataura, zvozongoti mumwe musi zvobuda.
Dr. Gwekwerere, chinokonzera kuti vanhu vasataura mhosva dzaparwa kwaari nguva ichipo chii?
Maonero angu, vamwe vanhu vanenge vambunyikidzwa vanogona kusataura nenyaya yenyadzi yokuti munhu wese anobva atongokuona kungoti ndo mai vaya, ndo musikana uya, kana ndo mukomana uya akambunyikidzwa pabonde, kana kuti ndo mukomana uya akabhinwa. Vanhu vanozotokupa zita nokuda kana kuti nokuda kwedambudziko raunenge wapinda. Ndozvatinowana chaizvo zvakawanda muruzhinji rwedu vanhu, kuti ndikaita dambudziko ndinotonyanya kuzikanwa nedambudziko rangu pane kuzikanwa nezita rangu chairo randinozvarwa naro. Saka vanhu vanobva vaita nyadzi dzokuti vataure. Kozotiwo vamwe vanenge vachida kutaura unogona kunge watyisidzirwawo, nokuti vanhu vane mari vanogona kunge vaine pavakatsika.